Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu emamiriyoni emabond notes. Zimbabwe International Book Fair yozveya matambudziko ari kusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mari iri kushaikwa munyika nepamusana pekuti haisi kuendeswa kumabhanga uye mari iri kubudiswawo munyika nenzira dzisiridzo. Banga iri ratiwo rine urongwa hwekuti pave nemamwe mabond notes anosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora. Mutore dwe nau Thomas Siripasi anotipanya inotevera.
Vachiparura urongwa hwekushandiswa kwemari munyika muHarare nhasi kana kuti monetary policy statement, governor weRBZ vaJohn Mangunjwa vati bhanga ravo richasimbaradza nyaya yekuti nyika iwane mari yekunze yakawanda kuburikidza nekutengesa zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum.
Chikuru chihombe dzatava nhasi chekuti foreign currency inofanira kunzi tichwage nemaziso matsvuku kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Foreign currency inobva kupi? Inobva kugorodzi, inobva kutobhako, cotton neplatinum nezvakadaro zvese. Vanhu vose vabhizinesi vemabhizinesimeni vese vagoshanda kuti vaunze foreign currency kuti nyika ibudirire zvakanaka.
Vamangunjwa vati dambudziko rekushaikwa kwemari mumabhanga riri kukonzerwa nevemabhizimusi. Vavanoti havasi kuisa mari kumabhanga zviri kukonzera kuti veruzhinji vaswere vari mumitsetse yemumabhanga vachitsvaga mari.
Tati mutemo unoti izvo mari yose inofanira kuenda mumabhenga. Uchinge watengesa zvinhu zvako sekambani sebusinessman unofanira kubhenga mari yako iri excess your float mose mari mubhank kuita kuti mari icirculate musystem because zvino pane zvino mari yedu haisi kuita circulate as we want as a central bank as we is required by throughout the whole world. Mari yese inofanira kusuma bank.
Asi mumwe muzvinabhizimusi ane chitoro chinotengesa zvekudya chiri pakati pedhorobha vaHebert Saurombe vati vemabhizimusi vazhinji vari kuzotadza kuwana mari kumabhanga kana vachinge vaiendesako zvave kupa kuti vachengete mari yavo pasi pepiro.
Isu vemabhizimisi hatisikuendesa mari kumabhanga nekuti ukaendesa mari yako kumabhanga kuti uzonoiwana paunenge wauda unohodha kana unotenga kunze iri kunonoka kunoswerera wakamira mumitsetse pamabhengi nguva ichifamba. Uyezve chimwe chiri kuti tisaendesa mari mumabhengi uri kuti ukatransfera mari yako uchibva kune rimwe bhengi richienda rimwe bhengi iri kutora mazuva akanyanyisa izvo zvinova zvinokanganisa mabhizimisi edu. So tiri kugara nemari dzedu mudzimba nekuti kuti usazowasangana nematambudziko ari kuitika kumabhengi.
Vamangunjwa vazivisawo kuti kutanga kwemwedzi unouya vachaparura homwe yavari kudaidza kuti savings bond ichange ichiita kuti munhu anenge aisa mari yake awane interest yezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% sedanho rekuedza kuti mari yekunze ipinde munyika. Vamangunjwa vatiwo RBZ yatora danho rekuwedzera mari yembasera yanga ichipiwa vanhu vanenge vatumirwa mari kubva kunze ichipinda nemumabhanga kubva pazvikamu zvitatu kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vamangunjwa varatidzwa kushushikana zvikuru nekuburitswa kwemabhondi noti kunze kwenyika. Vashiti veruzhinji vari kusara vasina mari yekushandisa sezvo vashiti pane vanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo. Vamangunjwa vati mari zhinji haisi mumabhanga asi kuti iri kumisika mutema pamwe nevanoita mabasa emaoko avo vavanoti havasi kuendesawo mari kumabhanga. Vati vachatsvaga nzira dzokuti vanoita mabasa emaoko vakwanisewo kuendesa mari kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chiri kuenderera mberi muHarare, hurumende ichikurudzirwa kuti ipedze dambudziko rekubiwa kwepfungwa dzevanyori vemabhuku, kupedza uori munyaya dzekutengesa mabhuku zvisiri pamutemo, kuitira kuti mabhuku abhadhare vose vane chekuita nekunyorwa, kudhindwa pamwe nekutengeswa kwawo. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanyori vanodhinda vanotengesa mabhuku pamwe nevadzidzisi vari kuirana kuti hurumende haina kupedza dambudziko rekudhindiswa nekutengeswa kwemabhuku zvisiri pamutemo. Munyora nemukurumbira Musaemorezimunya anoti uhuru hwakanyanyisa munyika zvekuti mapurisa nevezvematongerwo enyika vanodhindisa mabhuku zvisiri pamutemo. Zimunya anoti vanhu vanoonekwa vachitengesa mabhuku zvisiri pamutemo vanenge vatumwa nevakuru vemapurisa nekumapazi ehurumende.
Ndosaka zvakanzi iwe usadini usadene kana uri munyori ukashunguruzwa waona bhuku rako mumugwagwa usavadene vanhu vaivaya, nokuti unozoona mumakwenzi umu kana kuti makona mumabhilding munobuda mandimba ndimba unokanganisiwa chose. Mufunge zvikaonekwa kuti vamwe vanobva kumaministri, vamwe vanotori mashefu mumabato emusangano, vanoona kuti pane mukana wekuita mari nekuba mabhuku avaridzi vachifotokopa vachiprinta vaenda vachitengesa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF vaBlasio Tafirei vanoti tsvakiridzo yavakaita inoratidza kuti mapurisa nevezvematongerwo enyika ndivo vevamwe vari kuita basa rekudhindisa mabhuku zvisiri pamutemo.
Apa panoda political will ivanoi for some temo kuti chotengeswa mustreet ndechipi chisingatengeswi mustreet ndechipi. Tine lawlessness ndo yave nhamo yedu. Tine vanhu vari kuwana maresources mamaterials anenge abiwa handiti zvikuru magovernment employees vari kuba bond paper regovernment, voba photocopy yegovernment, voba ink yegovernment, voba time yegovernment nemaparafetos vofotokopa bhuku. Saka roita mari ibhuku iroro, haana kumboita cost munhu uyu.
Zimunya anoti zvikoro ndizvo zviri pamberi mukutyora mutemo wekudhindiswa mabhuku zvisiri pamutemo.
Minista akafamba mumugwagwa asi aine maziso masvinu anozviona, asi akanzi toita sei kuno vanotumira mamesei mawarning kuzvikoro, maheadmaster vari kungofotokopa vari kutengesa futi vapedza kufotokopa, hanzi tinoda kuti mari yedu yekufotokopa idzoke.
Vatafirei vanoti kunyange vakaendesa vanhu vakawanda kumatare edzimhosva nemari inosvika zviuru makumi manomwe nezvishanu hapana chakabuda kumatare sezvo vachinzi vabhadhare mari yefaindi inosvika madhora makumi maviri chete. Vachivhura musika wemabhuku nhasi, gurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanoti vemuzvikoro vanofanirwa kushanda vasingatyore mutemo wemabhuku.
Dzidziso vakuru nevashandi vanoshanda muzvikoro vachiita basa rokutenga material yokupa vana kuti vange vachishanda nayo zvinokosha kuti vashande nezvunhu zviri pamurau. Katiwo zvakare dzidziso yokuti zvinhu zvinowanikwa mukoto zvisi pamurau.
Vanotengesa mabhuku vanoti mabhuku ava haasi kutengwa sezvo vakawanda vave kutenga mabhuku pamikoto. Musika wemabhuku wavhurwa kuruzhinji rwevanhu nhasi uye uchange wakavhurwa kusvika nemugovera. Mangwana rinenge riri zuva rekuratidza mabhuku kuvanhu uye kusangana kwevaverengi vemabhuku nevanyori. Gore rino musika wemabhuku uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Making the Book Pay. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vatatu vekuBritain vanozvidaidza kuti Three Musketeers nhasi vawanikwa vaine mhosva yekuronga kuita zvougandanga vachirwisa mapurisa emunyika iyi. Dare redzimhosva remuLondon rawana Nawid Ali ane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa, Kobeb Hussein ane makore makumi maviri nemashanu na Mohiba Rahman ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vaine mhosva yekugadzirira kuita zvougandanga mushure mekutonga kwavo uko kwaimboitwa muchiwande pane dzimwe nguva. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi nezvebhiri remutemo uri kurongwa kudzikwa uyo uchaderedza uwandu hwevanhu vanopinda vachizogara munyika iyi zviri pamutemo. Mukutanga kwegore rino, masenata maviri anoti vaTom Cotton navaDavid Perdue vakaparura mutemo unogona kudimbura uwandu hwevanhu vanopinda vachigara kubva pamamiriyoni mamwe chete kuenda pamazana mashanu ezviuru pagore roga roga. Bato ANC muSouth Africa rinonzi riri kuronga kuti padzikwe mutemo unoderedza uwandu hwevanhu vekunze vanenge vachishanda munyika iyi. Vachitaura nevatori venhau nemusi wemuvhuro, munyori mukuru webato reANC vaGwede Mantashe vanonzi vakati bato ravo rakabuda nechisungo chekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa hazvingarambi zvichitorerwa mabasa nezvekunze. Bato iri rinonzi richazeya zvakare nyaya yekutorwa kwemabasa nevekunze iyi kumusangano waro mukuru uchaitwa muna zvita gore rino, uko kunotarisirwa kuti urongwa hwekuti pave nemutemo wakadai hunogona kupasiswa zvisina dambudziko. Kana mutemo uyu ukabudirira, zvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvinogona kurasikirwa nemabasa zvikuru mumakambani anoita zvekuvaka, zvekubika, zvekudya pamwe nemumapurazi. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vanoti havazivi kuti chirikurudzirwa neANC chitsva chii apa, sezvo pagara paine mutemo nechekare wekuti makambani anosungirwa kupinza vekunze vangani mabasa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Zimbudzana pamusoro penyaya iyi.
Urongwa uhu hationi chitsva pauri. Mutemo muno wagara uchiti makambani emuno anofanira kutora vashandi vanoita ivo 60%. Kureva kuti pagumi rega rega panofanira kubuda vatanhatu vanova zvizvarwa zvemuno muSouth Africa. Mutemo wagara uriko. Saka hatizivi kuti kana vava kuda kuti kota vari kuda kuwedzera kuti vaite vangani, vaite gumi here pagumi, hatinyatsonzwisisa ipopo, asi mutemo wanga wagara uripo. Uyezve semaonero andinoita ini, kunge kubatira pabazi rakabeteka remupangara munzira kuyera murwizi. Hurumende yeANC ine matambudziko aya yakatarisa nawo akawanda. Saka kazhinji kacho kana munhu uchinge wakuita kakukundikana, unowanzomhanyira kukavira nyoka mhenyu kune uyo waunenge uchiona kuti ndiye anenge akaita usakasaka undendemba. Ndiye waunopa mhosva kuitira kuti vanhu vagozoti haa, mhosva hizi yako iwe mhosva ndeyani, ndiye ninge asina chaanotombozivawo.
Asi tinonzwa kuti bato iri riri kukurudzira danho iri nenyaya yekuti vari kuti maguta zvikuru muJohannesburg matorwa nevauyi. Zvingava zvinhu zvingange zvashanduka here kubva pane zvamuri kutaura kuti mutemo wagara uripo?
Aha, kana vachiti vatorwa nevauyi vanhu vanorevei, nekuti tikatarisa kana iyo census yacho yakaitwa makore adarika mashoma shomai, inotaza kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika havapfuuri 10% yezvizvarwa zvemuno. Kureva kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hongu vakawanda asi havana kuwandisa semafungidzirwo anofungidzirwa nehurumende. Pasizve iyo ANC kana ichitaura kuti vanhu vari kutora zvivakwa muJoburg, zvivakwa zvacho zvinombotorwa seiko? Iye zvino isu pano tinogara mumba yatinogara, munhu hongwere kana auya osvikopinda mumba yomuomo oti maamangu, pane zvinenge zvaitika. Mabuildings aya anenge ari abandoned asina anogaramo, akangogara. Vanhu voti izvo isu tiri kurara pazve apa tichirohwa nechando tichiyaiwa nemvura kuti kanogara zvedu apa pakanaka, woenda hawo unogara wopiwa mhosva. Mhosva ndeyeivo vari zvino mabuilding, vari kuregera mabuilding avo akangodaro asina kokupai opezera aatorwa nevanotora avo.
Kweiwo makambani emusouth Africa ari kuteerawo here iwo mutemo wekota system iwe?
Iye zvinoizvi zvaakutoita zvichioma kuti makambani atore vanhu vasiri masouth Africans, nekuti kana munhu asina mapepers vazhinji vanoda kuti munhu atambirire mari muvabhengi. Mabhengi acho kuti uvhire bhengi akaunda haukwanisi kana usina kunge une mapepa. Saka makambanizi mazhinji ari kuzviteedzera izvozvo zvekuteedzera kota system. Pandaverenga ripoti vari kutaura kuti maresitorendi vari kusevhwa nemaforeiners, asi ina handioni chinotadzisa masouth Africans kuenda kumaresitorendi vachinosvaga mabasa. Icho chinoita kuti varidzi vene vemakambani nevemaresitorendi ivavo vatange kupa munhu wekune imwe nyika preference vachisiya mwana wemuno musouth Africa chii. Ichocho ndo chinoda kunanzvererwa neANC.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muPretoria, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muchirongwa cheMandela Washington Fellowship zvave kudzokera kumusha mushure mekupedza zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusorosoro zvakasiyana-siyana muno muAmerica. Nhasi taita rombo rakanaka muno mastudios edu tatsikwa nevamwe vanga vari muchirongwa ichochi, Dr. Edgar Munatsi, vanovaiwo mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association. Tinokutambira nemufaro, mukoma Edgar. Tinawo zvakare mukoma Obed Masaraure, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. VaMasaraure, makadi?
Tiripo makadi mukoma Zulu, wakwazwa vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Regai tange nemi, Dr. Munatsi. Chirongwa chakusvika kwamvura yachega makumbo. Mukatudzwa kuti zvii zvamakadzidza zvamunodawo kuti kana madzokera kumusha uku munonogoverana nevamwe?
Ndingati ini ndanga ndichidzidza nezvekutangwa kwemabhizimisi kwandanga ndiri kunonzi kuUniversity of Iowa. And takadzidza zvinhu zvakawanda zvinoita kuti mabhizimisi emuno muAmerica abudirire, zvatisiri kuita kumusha. Saka ndinovimba kuti zvese zvatakadzidza izvi tichakwanisa kunobatana nevamwe vechidiki vezera redu tichigara pasi tichiti izvi ndo zvatakaona zvinoitwawo nevamwe, kuti mabhizinesi avo abudirire nekuti nyika yavo ienderere mberi. Uyezve vatakasangana navo kuno tacharamba tichitaura navo tichipanana mazano kuti izvi ndo zvatikuda kuti tiite tibatsirewo kuti mabhizinesi ekumusha kwedu abudirire, vana vedu venyika yeZimbabwe vagobudirira.
Touya kwamuri vaMasaraure, tobvunza mubvunzo mumwe chete, manga muchiiteiwo uye zvii zvamadzidzo?
Ndinotenda ndatichinyanyotarisa nyaya yedzidzo, ndo yandatichinyanyotarisa nezvayo. Takanyanyodzidza zvakawanda panyaya yemaumbiro edzidzo, tichitarisa nyaya yeupfumi hungaiswe kudzidzo nekuti upfumi hwacho hungawanikwe sei. Tikadzidza zvakanyanya panyaya yekuumba karikiramu kuti makarikiramu angagadzirwe sei achienderana nezvinodiwa munzvimbo imomo. Tikadzidzawo zvakawanda nenyaya yekuti kana mani zvinoda kudzidziswa zvingapiwe sei kuvanhu, munga yatingati method of instruction, vana vangapiwe sei kuti vakwanise kunge vachizvibata zvakanyanyisa. Tikasvikazve pakudzidza zvakanyanyisa panyayawo yatingati culture yemuAmerica, tichitarisa nenyaya yedzidzo nemaumbiro avanoita upfumi hwavo.
Dr. Munatsi, vamwe vangada kuziva kuti Dr. Munatsi ndichiremba vataura nyaya apa yekuti vanga vakuita zvemabhizimisi, zviri kufamba sei?
Pakuita kwechirongwa ichi vanenge vachidzidza zvavo zvemabhizimisi, asi tinopuwa mukana wekuti tifambe tichionawo dzimwe nzvimbo dzatinofunga kuti zvinokwanisa kubatsira vana. Saka even kuzvipatara chaiko ini ndaifarirawo kuenda ikoko nekuti ndiro basa rangu randinoita. Takafambawo tikaonawo kuti hurumende yemuno inobatsira sei zvizvarwa zvayo pakuti vakanaenda kuchipatara vanowana zvinhu zvinodiwa zvese zviriko, vachiwanawo machiremba ariko, machiremba anomufaro anokwanisa kubatsira va
varwere. Saka takaona zvinhu zvakawanda. Takafunda zvakawanda zvekuti tinovimba kuti fundo yatakawana kuno ichabatsirawo kuti tikwanise kuita kuti isusu hurumende yeduwo tivataurire kuti izvi ndizvo zvatinoona zvinoshandiswa nevamwe zvinoitwa kuti vana venyika yedu vawane rubatsiro muzvipatara.
Todzoka kwamuri vamasaraure vamwe vanoti zvirongwa zvakadai kana zvangopera zvapera. Hapana chinozoitika chinooneka. Imi muri kuronga kuita sei kuti mudzidzisanewo nevamwe pane zvamadzidza zvacho kana madzokera kumusha?
Tine urongo hwakasimba hunosanganisira kubatana nevamwe vari kuno vatakatonyorerana navo zvibvumirano zvemushandira pamwe chete vakawanda vari muno muAmerica. Tine urongo hwekutotanga pamwe chete navo kunodzidzisa zvose zvandakadzidza pamavhiki matanhatu apfuura, tichidzidzisa vamwe vatinoshanda navo maticha 35,000 atinomirira atinoshanda navo tichizoti vazvitorwa izvozvo vachinoshea nevamwe vavo. Tine basa rakawanda ratatomirira. Ndinofara tatogadzira urongwa hwatanyora pasi yandingati ino action plan yatagadzira tichibatsirwa nemamendo atatinawo kuno yekuti utungamiriri hwatichazonopa pamakore mashanu anotevera uchange wakamira sei.
Todzoka kwamuri Dr. Munatsi. Pane urongwa here wekuti munge muchitaurawo nevamwe vari muhurumende kuti izvi ndo zvandinenge ndadzidza Zimbabwe ingabatsirikanawo pakuti tisingatarise chete kudyidzana kwamunozoita nevamwe vatingati vamunoshanda nawo koiyo hurumende yacho? Pane zvimwe zvamungade kuzogoverana nawo?
Urongwa hutoripo hwehurumende. Izvozvi ndiri kuno ndakasangana nevamwewo vaiita zvekurapwa kwevana vanozvarwa vakaremara makumbo anonzi club foot. Tikatonyorera kumusha ndikatotaura nevari muhurumende kuti iyi urongwawo urongwa wakanaka ende vari kuno vanogona kutipawo zvinhu izvi kuti batsire vana vedu. Saka urongwa huripo, tichataura zvakawanda zvimwe zvatakadzidza kuno zvatoda kuti hurumende yedu izive kuti ndizvo zviri kuitwawo nevamwe. Tinoona kuti zvese zvimwe zvacho hazvigoni kushanda hazvo kwatiri asi tichasarudzawo zvatinoona kuti zvinoita kuti isu sevana veZimbabwe tikazvishandisa tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasaraure na Dr. Munatsi nekuti tsika pano pamastudio zedu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zvakakosha kuti mapato anopikisa awane nzira dzekushanda nevamwe vasati vapinda mubatanidzwa uri kuumbwa vakaita saMai Joyce Mujuru uye vamwe vari kuda kukukidza vakazvimirira vanosanganisira Muzvare Fadzai Mahere naMuzvare Vimba Ishe Musvaburi. Vabiti vati izvi zvikasaitika zvinonetsa kukunda bato reZANU-PF musarudzo. Vatiwo sezvo zvimwe zvigaro zvichiwanikwa neuwandu hwemavhoti kana kuti proportional representation vari kupinda musarudzo vakazvimirira voga vanogona kupa kuti zvigaro zvivanopikisa zviite zvishoma zvikuru muSenate. Nemusi wemugovera mapato manomwe kusanganisira MDCT, MDC inotungamirwa navawashman Ncube, PDP, Transform Zimbabwe nemamwe vari kutarisirwa kuudza nyika yeZimbabwe kuZimbabwe Grounds muHarare kuti vave kuzoita mushandira pamwe wekukwikwidza musarudzo vakabatana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vabiti.
Zinera yakaforma a subcommittee on macoalition talks. As you know, Zinera is an alliance for electoral reform, Zimbabwe national reform agenda. Saka yakaforma a subcommittee inocheiwa na Brigadier Mutambara, Comrade Dragon patiri pakashata, na President Dzikiti Vedare. Vari kuita oversee matalks ekuti mapolitical parties aya abatane. But kune madiscussionswo ari kuitika akangoti one day mamwe ana namai Mujuru mamwe ana navatsvangirai. Kuona kwedu isusu zvakakosha kuti mapolitical parties ari muzinera ese dai abatana. Saka tiri kutarisira kuti vatsvangirai vamai Mujuru, vaDumiso Dabengwa, vaWashman Ncube, vaLovemo Maduku, vaSimba Makoni, vaDzikiti vaMbira nesu vePDP nevamwe vanosanganisira naJacob Ngarubvume naivo veZimfest NPP. Dai zvangoti tibatane, because mukatarisa history nini, you will see kuti paise pakaitwa democratic change muAfrica, change inouya isina kuu, yakatouya maopposition political parties abatana aita form a grand coalition. So ndokudzorerai kugore ra 2002 pakaitwa alliance as national rainbow coalition yakatungamirwa na President Mwai Kibaki yakakwanisa kudifita chigananda chiye chaitwa Daniel Arap Moi. Doku dzorera zvakare gore 1991 pakadifitwa UNIP yekuzambia ya President Kenneth Kaunda. Maopposition ese akaungana mumusangano wainzi MMD, Movement for Multi-Party Democracy, waitungamirwa navachilumba. MMD was actually a coalition of parties.
Asi tirikunzwa kuti pane mapato manomwe chete anenge afambira mberi nendima. Pachine nguva here kuti vamwe vaya vamwe vacho vasipo pari zvino vakwanise kunge vachitaurana nemi.
Nguva iripo mukoma. Nguva iyo tofanira kutsvaga. Ndodzoka futi zvakare ku election yeKenya ye2002. NAC yakaformwa in August of 2002. Election ichiitwa muna December of 2002.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Mauto anonzi akaonekwa nezuro achirova mapurisa eZimbabwe Republic Police. Kurwisana uku kunonzi kwakatanga apo mumwe mupurisa akakanda maspikes pasi pemota yemasoja, zvinova zvakatsamwisa masoja akabva atanga kufamba achirova mapurisa uye vachirwisana nevanhu muna First Street muHarare. Zviri kunzi kurwisana uku kwakasiya mapurisa matanhatu akuvadzwa zvekuendeswa kuchipatara. Nyaya iyi inonziwo yakurukurwa mudare reparamende nhasi. Tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Tavita Kumalo nengo yeparamende inomirira Bulawayo East.
Tabvunza minista Sekeramai kuti chii chaitika uyewo zvorei kuti mapurisa anobva mabhareki opinda mukati mevanhu otanga kurova vanhu pasina mhosva vasiri ivo vakakanda maspikes vachirova nemapurisa. Minista atiudza kuti iye ada kuongorora nyaya yacho angasati ainzwisisa mushe akaongorora achauya neufakazi kuparamende yatinoti ministerial statement kuti atiudza kuti chii chakaitika uyewo guru ministri yake ichaitei kuti zvinhu zvakadaro zvisadzokorora.
Saka nhasi muparamende mataura nenyaya iyi masira pakuti kudii?
Tasira pekuti minista achi iye ada kuti anoongorora anozodzoka muparamende neministerial statement achitiudza kuti chii chakaitika kupi rini nani ndiani arovani zvese izvozvo. Saka ndivo zvatakamira atikaedza kuti hongu ministerial statement tukiona asi mapepa nawo aburitsa mashoko iwawo zvichireva kuti ichokwadi akati akatsikatsika akati hongu azvinzwa mapepa but anofanira kutanga aongorora.
Saka muparamende imbo hapana zvimwe zvamambobudzwa here pamusoro penyaya iyi kunze kwokuti vachadzoka vozokutaurira zvakakwana?
Aiwa tamboedza chaizvo kupusha tikamboedza kudini kudini haatika madziro ende angachindandama semunhu wokuti haasikuda kutaura nyaya yacho. Chokwadi chiripo ndechekuti chokwadi vari vanochiziva asi vari kuedza kuti badike nyaya yacho kuitira kuti painozosvika muparamende inenge dhasiringe rasekla. Saka inenge iri nyaya isisina basa.
Pamaendanyi kubasa nhasi muguta mamakanyararamo kupfuura zvane zuro?
Aiwa nhasi makanyarara asi tanga takutoona mifananidzo yevanhu vaizvifambira varohwa. Saka ndiwo pane minyuto yedu kuti sezvo kwavarohwa vanhu vangachizvifambira zvorevei izvozvo.
Muzvare Tavita Kumalo vanomirira Bulawayo East mudare reparamende vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, Premier Soccer League yapa mutongo wayo pamutambo weDynamos nechapungu uyo wakagumira panzira nemhaka yekudonha kwakaita gedhe. Dynamos yainge yakatungamira 4-0 uye mutambo uyu wanzi utangire pawakasiyirwa. Mune mumwe mutambo wenhabvu watambwa nhasi, Caps United yarwa 3-1 neChicken Inn. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, nasi tiri kutarisa mitemo inobata vekunze iri kuda kudzikwa muSouth Africa nemuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu ema milioni ema bond notes kuedza kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko arikusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Tabva tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeIsiNdebele.